TNFC zvamunoziva nese kana kuti vachereri vanoziva kuti is now a legislated chamber, saka iri pamutemo. Asi pane zvimwe zvainofanira kuva iri kufanika mastructures kana tingati vanhu vanofanira kuva varipo kuti TNF kuti ishande. Chakakosha paeti inyaya yekuti tripartite negotiating forum inofanira kuva neindependent secretariat. Inofanira kuva ine maoffices ayo. Izvozvo hazvisati zvaitika. Tichiri kushandisa Ministry of Labour officials as our secretariat. Asi pane urongwa semaziro edu kunoko kuti pane urongwa wokutsvaga maresources. Hurumende it looks like haina kumboisa mubudget mayo kuti kukwanisire kusetiwa secretariat so that kuobhadharwa maoffices, kuobhadharwa masalaries evanhu ivavo. Tikutarisira kuti kana secretariat yaapo mashandiro edu anogona kuti chinjei. Iyo zvino tiri kushanda neMinister of Labour as secretariat. Mameetings zvavo takapedzera kudharadhara chaizvo kuita meeting TNF. Pane mabasa takapa macommittees ari pasi. Tikutarisira kuti macommittees aya kana apedza achadzora zvavanenge vatenderana.
Asi munoona here iro gurukotaidza iri richizadzikisa zvariri kuvimbisa izvi kuti misangano inge ichiitwa zvakanaka paine secretariat?
Isisi takashanda nemaministers akati kuti pamakore magumi ne 37 years tashanda nemaministers akawanda akasiyana siyana vanongochinjwa chinjwa. Asi tinopane dambudziko, haisi ministry tingati ine simba kucabinet. Saka handingati iyo zvino mazima ndiye panasiya.